Mahazito ese aripachikwata chechorocho Pirates icho chakaita mashiripisi mushure mekudambura Harare City mumutambo wekutanga sondo rapera. Chikwata ichi icho chinobva mumaruwa echorocho chine mumwe mutoro mukuru apo tiri kusangana neHighlanders munhandare yeBaba Field Stadium nesondo. Kunyange hazvo chikwata ichi chibva kumaTabeland North, Chorocho Pirates parizvino iri kushandisa Baba Field Stadium semusha wayo, sezvo nhandare yavo ichirogadziriswa kuti ikwanise kutambirwa nhabvu yepamusorotsoro yePremier Soccer League. Asi vaimbove mutevedzeri wemurayiridzi wechikwata chemaurias vaDishon Tini vanoti kunyange Chorocho yakakunda Harare City haina kutamba zvinonyanyodakadza, vachiti ivo inorohwa chete nebhoto nesondo.
Highlanders zvichange zvikurira Chorocho nokuti ndakaona timu dzese dzichitamba. Imwe ndakaiona muso Saturday, imwe ndikaiona muso Friday, asi ndakaona sokuti Highlanders dzikutamba bhora riri a little bit mature than Chorocho.
Chorocho Pirates iri kutarisira kutevera munomutapa Gunners pamwe nemota action kuve chikwata chechina chidiki uye zvitina mukurumbira kutora mukombe weleague. Makore maviri apfuura zvikwata zvidiki zvichangopinda muPremier Soccer League zvakasvika pedyo pedyo nekutora mukombe mukuru uyu. Mugore ra2018 Harare City yakapota nepadiki kutora mukombe uyu mushure mekuve pamusorotsoro kusvika mushure kupera kwemitambo apo yakazosiiwa nepamupoints maviri neDynamos iyo yakatora mukombe uyu. Izvi zvakapota zvaitika zvekare gore rapera apo chikwata chezvepitsi Kariba chakatungamira makundano aya kusvika zuva rekupedzisira zvekare apo yakazosiiwa nepoint imwe chete neDynamos zvekare. Asi vanotini vanoti nguva yezvikwata zvidiki yekutyisidzira yakapera.
Handioni dzichikwanisa kunge dzichihwina mutambo wacho, dzichangopo kuti competition irambe iri pamusoro, asi ndikuona sokuti Dynamos ine mukana wekutora zvakare.
Ndiyo iri pamusorosoro mushure mekunwisa zvibodzwa zvakawandisa apo yakarova hwange nezvibodzwa zvishanu. Chikwata ichi chakananga kuBhengere Stadium kwaRusape uko chiri kusangana neBuffaloes. Buffaloes iri kushandisa Bhengere Stadium sezvo nhandare yavo isati yatenderwa nePremier Soccer League pamwe neZimbabwe Football Association kuti itambirwe nhabvu yepamusorosoro gore rino. Cape United iyo iri padambudziko remari semakore ese iri kusangana neFC Platinum iyo inorairidzwa naNomen Mapeza uyo aimborairidza maGreen Machine kare kare. Harare City iri pamusha kwemasondo maviri akateverana apo iri kusangana neChicken Inn. Kunyange hazvo yakarohwa neChorocho Pirates sondo rapera vachapera mugoni. Avo vanoti vanotsigira Dynamos vanoti mitambo ichiri kutanga, saka vanhu vasadherere chikwata cheHarare City ichi.
Tiri kufara chaizvo, asi titarisira kuti tofanodarika ipapo kuenda kumberi chaivo.
Mushure mekurakatwa 5-2 wange yawana mukana wekugadzirisa izvi apo iri kusangana nechikwata cheZPC Kariba icho chakarova Highlanders sondo rapera. Vanotevera chikwata cheZPC Kariba vakafara zvikuru nekukunda kwavakaita mumutambo wekutanga, vachiti ivo gore rino ndivo vari kutora mukombe.
Vakwana zvazvo ZPC isingahwini kana kubuda mugroup stage isadaenda kunopinda mufinal, torova vakuru vacho muAfrica isusu.
Chikwata cheHomeline chakananga zvekare kuBhengere kwaRusape ikoko kunosangana neDongo Showmills. Zvikwata zviviri izvi zvakaita mangange mumitambo yavo yekutanga zvekuti vari kutarisira kukunda iko zvino. Vagari veMarusape vanotevera nhabvu zvinotyisa, uyezve gore rino ndiro rekutanga kubvira nhabvu yepamusoro yatanga munyika muna 1963 kuti nhandare yavo itambirwe mitambo inokosha iyi. Mutambo pakati peFlamilili neHwahwa Prisons ndiwo uchavhara musangano wemitambo yePremier Soccer League sondo rino, apo zvikwata izvi zviri kusangana kuKwanzura Stadium. Zvikwata zviri izvi zviri pasi peZimbabwe Prison Services. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.